Paive nemufaro mukuru kumbira festival munzvimbo yeEastleigh muHarare, vanhu vachitamba nziyo uye nekufara nezvaiitwa nezvikwata zvisere zvavana gwenyambira izvo zvaiva pamakwikwi aya. Pose pane makwikwi panowana munhu mumwe chete anonzi ndiye akunda vose. Mukupera kwechirongwa ichi, chikwata cheTru Bantu Warriors Band ndicho chakatora mukombe wepamusoro uye chakapiwa mubayiro wembira itsva kubva kusangano rembira center. Mutauri weTru Bantu Warriors Band vaWatmore Mutsuwe vanoti vakafara zvikuru nemubayiro uyu. VaMutsuwa vanoti mbira mucherechedzo wetsika nepasi chigare.
Tinofara zvikuru, mufaro wacho wakanyanyisa kuti tiri kuappreciate vanhu vembira tiriko outside there, tiri kuexista kutsigira culture yedu. Saka tiri kunzwa mufaro wakanyanyisa.
Amai Christine Shoko avo vaive nechwata chevana vanoridza mbira nemarimba panyava secondary school kwamusana kubhindura vanoti kutine vabereki vanoramidza vana vavo kuridza mbira nemarimba vachiti ndezvemweya yetsvina. Amai Shoko vanoti zvinoshamisa mukore uno kuti vamwe vezvitendero vachiri kuona kuridza mbira sezvinhu zvemweya yetsvina nemadhimoni.
Oridza mbira nemadrums nehosho, asi tichitarisa curriculum yedu yanhasi nyowani yatakafurirwa iri kuti isusu vana vane matalents akasiyana siyana. Despite being academic, umwe can excel sports, arts, performing arts, drama, music netheatre. So mukano watiri kutenda kwazvo nekuti timu yedu iyo yatiinayo nhasi pano yakaenda kumanational competitions.
Nyanzvi mutsika nemagariro evanhu vatema vatina chemuchuri vakafadza vane chikoro nengano dzavakaita. VaMutsuri vanoti ngano nembira zvinhu zvave kutarisirwa pasi zvokuti vana vazhinji vaakudzidziswa tsika nemagariro evachena.
Ii, handidi kurova mukandakaiga mupinyi kana kunzvenga panyaya iyi nokuti ngano dzaakuitwa zvishoma kunyange vana sarungano vati vavashoma. Kuzvikoro kwatakadzidza, ini ndinoyokawo panguva yandakaenda kuchikoro pazera rangu, taitoitirana ngano isu vana.
Mashoko aya akatsigirwa namai Antonella Baggio vembira center, nzvimbo inogadzirwa nokutengesa mbira kuHighlands. Mbira center iyo iri pasi pava Albert Chimedza nemudzimai wavo Antonella Baggio ndiyo yakaronga mbira festival. Takamirira Studio 7 kumukuvisi Woodlands muHarare. Ndini Kiri Mudzamiri.